Kanzuri gutare mutare inoti ichashandisa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri madhora mubhajeti rayo regore rinouya. Pamari iyi mamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora imari ichabviswa nevagari kuburikidza nemitero imwe yacho ichabva kuhurumende. Mukuru wesangano reveMaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries CZI vaRemington Mupande vati vanotarisira kuti kanzuru inge ichicherechedza kuti makambani anoda kubhadhara mari yavo yemitero kana achiwana zvakakwana kubva kukanzuru.
Ezi industry tinotarisira kuti mvura inge ichive available. Tine dambudziko remvura zvikurusa kumaindustry zedu. Mvura inowanika panguva dzinoita 6 makuseni kusvika 1 masikati. Pamwe pacho pese apa panenge pasina mvura. Industry dzedu dzinoda mvura yakawandisa. Saka kana pasina mvura panenge paine dambudziko. Tinoitawo dambudziko rekuti even moto chaiwo ukavapo moto haudzimike nekuti panenge pasina mvura. Tinotarisawo kuti migwagwa yatiri kushandisa muno mamutare yakashatisa zvikuru ende tinenge tichitarisira kuti 2019 kanzuro ichange ichitora matano ekugadzirisa migwagwa iyoyo. Tinotarisawo zvimwewo zvinosanganisira kuita business kuti mamutare munomu kuti uwane license zviri kutitore nguva yakarebesa. Ende hazvienderani nezvatinge tichitarisira kana tautaura nenyaya dzana ease of doing business. Tinotarisira kuti nguva idzidzi dzinge dzichidimburwa zvikuru kuti munhu anga achikwanisa kuwana license yekuti aoperate mamutare. Dzimba dzevashandi tiri kuona kuti kanzuro haisi kusevhisa mastands. Ende isusu ifungidziro yedu kuti area yekuti kanzuro dai yagadzirisa ipapo zvatiri kuona ndezvekuti makoperative akawanda ari kusevhisa. Asi ukaenda nzvimbo idzidzo haparakidze kuti pange pakaseviswa. Ukaendawo nanagimboke hongu vanhu vari kugara hakuna mvura, hakuna matoilets, hakuna marodzi atingataure nezvavo. Ende tinofungidzira kuti sekuta guru remutare hatingange takadaro.
Bishop Anglican Church vari pamudyandi gereva Sebastian Bakare avo vange vari pamusangano uyu vanotiwo kanzuru yeguta remutare inosungirwa kurangarira vanoshaya vakaita senherera nechirikadzi sezvo pari zvino homwe yeMayor's Christmas Cheer Fund isina mari. Imwe nhengo yesangano rinomirira vechidiki reConscious Development and Empowerment Trust CODET muzvare vimbai bepera vanotiwo vanotarisira kanzuru yemutare kuti icherechedze vechidiki mubhajeti iri kuburikidza nekuvawanira zvekuita.
Tarisiro yedu after the summit yanhasi tinotarisira kuti issue yesocial services muhealth sector ngaionekwe ichisumudzirika because as my youth we are unemployed and wapedza kubhadhara $9 that is expected for you kuti uwane maservices unoona pakliniki mishonga yacho hapana. So at the end of the day tinoona kuti even my youth mazuvano vazhinji vacho vari kurwara and they cannot afford kubhadhara mari iyoyoyo. Once akwanisa kuafforda kubhadhara mari iyoyo, the services should be provided for him or he. Even looking at the issues to do with the environment, our environment munomuka yakuparadzwa because vanhu vari kuita basa rekutema miti, vanhu vari kurima makomo. Saka there is need for the council to put more emphasis and to put more money mu issues to do with the environment. Thank you very much.
Imwe nhengo yevashandi vesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaIsaac Muringo vati bhajeti rinosungirwa kuona kuti vashandi vabhadharwa mwedzi wega wega nenguva yakafanira pamwe chete nekuvawanira dzimba dzekugara nekubhadharirwa mari dzeurwere pamwe neyekufambisa kuenda nekudzoka kubasa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUMRAT iro rakaronga musangano uyu Vaidson Dhuve vati musangano uyu wapa mukana wekuti vagari vemuguta vape muono wavo pamusoro peramangwana rinosimudzira guta.
Nhasi changa chiri chekuti business community United Mutare Resident Development Trust yakamirira maresidents emamutare neMutare City Council nevemachurch wasvike papoint yekuti wati kana tichiti civil society inofanira kuita chii mukugadziriswa kweguta, posetwa mapriorities. Kana tichitaura zvemutare city council zvaari kusanganawo nazvo zvimhingamupini zvainoda rubetsero kubva kubusiness, kubva kune vemachurch, kubva kune vemaresidents nezvimwe, uye chachiri chinangwa chekuti isusu tiite set the tone for further engagement mugore ra2019. 2019 sinzi tiri kuti isusu kana vanhu vakaramba vari mumasilo zvavanenge vari hapana kutaurana kunoitika uyezve hapana kuenda mberi kunoita service kune kubudirira kweguta iyi guta ratinaro iwani rinonzi Mutare uyezve hatina rimwe guta saka tikasatobatana pakugadzirisa guta redu iri munoona kuti dzimwe dzenguva hatikwanisi kunga tiine maanswers ezvinhu zvatinongasva kunga tichiita one of the things zvataona zvabudirira pazuva rana ndezvekuti business has committed kana kuti yavimbisa kuti ichabhadhara mari dzemitero kukanzuro nzira dzacho dzinokwanisa kusiyana dzavanocommunicata nadzavo kumamembers avo but tafara zvikuru kuti business yakomitawo kudaro civil society yakomitawo kune zvinhu zvainge yachanga ichiita uye Mutare City Council yakomitawo kune zvinhu ndiko kutanga kweservice delivery yatingati inenge iri sustainable nekuenderera mberi kwemakore mugudano remutare
kanzuru yeguta remutare inochema nerekuti vagari vane chikweredi chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora izvo inoti zviri kudzosera shure mabasa ayo ekuwanira vagari zvavanotarisira meya weguta iri vablessing tandi mazuva mashoma apfuura vakavimbisa vagari kuti vanenge vachibhadhara mitero yavo nemazvo vachawanirwa bhonasi gore rinouya asi havana kutaura kuti bhonasi iri rinenge rakamira sei ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.